makutali labor for survey anoitwa ya angwe tukumuno chete nyika dzakawanda dzinoita ma labor for survey dzimwe nyika dzakatoti simukire dzinotoita ma monthly survey but nyika dzakawanda dzinoita ma quarterly labor for survey anokubatsira kurakidza mamirira akaita ma labor markets munyika yega yega zvinobatsirawo even hurumende kuti iuye nema labor market strategies ekugadzirisa ma challenges anenge arimo mu labor market kwant ma labor markets.
Tirikuona Dr. Shitambara kuti ongororo iyi iri kuitwa panguva iyo vanhu vakawanda vari kuzviitira mabasa emaoko, vanhu vashoma varivo vari mumabasa ekubayirwa zvitupa.
Of course, the challenge we are facing is the labor market. It's quite a Zimbabwe chete, but in Kazakhstan, in Africa, in the country, the labor market is much changed. It is a huge informal labor market, a very small formal labor market, a huge informal labor segment, a very small formal labor segment. So, no kanganisa, ma fambiro, ufumi wenyika, no kanganisa zakari nyaya budiriro. Nekumagawana wa zhinji wanengu wari mu informal labor market. Wa zhinji wa rira rama mu rombo. Magawana ma income za watu pasi zvakanyanya. Magawana nyaya ze even productivity ziri pasi zvakanyanya. Uyo urumende nekutu wa zhinji wacho awasi fully registered. Nemangu ma tax akaita sa ma corporate pay tax. Uye nemangu ma statutory payments akaita sa na NASA. Zvinoita kuti mari inoenda kurumende inoramba iri shoma. Saka zvino affecta yatingati fiscal capacity yehurumende kunge ichikwanisa kuinvesta mumamwe maprojects akasiyana siyana.
Ko hurumende inobatsirwawo sei naiyo labor survey?
Labor market survey wo zvakare inenge yakubatsira hurumende kuchiuya ne the right active labor market policies, the right social protection strategies dzekuadressa dambudziko iroro uye dzekusupporta vanenge vari mainformal labor markets kuti vakwanise kunge vachiformalize mabasa avo vobatsirawo vacontributawo more even towards nyaya yema tax revenues anenge achienda kuhurumende. Saka labor market survey yakakosha, inofanira kuinforma ma labor market policies ehurumende, inofanira kuinforma even ma development strategies ehurumende bozi yakudza hurumende where it needs to be focusing more on in terms of my government policies, even in terms of my support programs.